mapurisa neveriyoti vaya ndo vakamanikidza vanhu, vakatogaririra mapurisa vachitomanikidza vanhu kuenda kuma 1 hectare. Motikari dzacho dziri kutakura ishoma, uye vanhu vari kutoita zvokusenga nemisoro nhumbi dzavo kutoenda kuma 1 hectare plot. Saka situation iripo, havasi vose vari kuenda kuma 1 hectare, vamwe vari kutodzokera kutope mukosi kudhemu, because zviri kutaurika ndezvekuti isu hatisi takakonzeresa kuti dhamu rivakwe. Taifunga kuti national program inobatsira nyika yose, kwete vanhu vetope mukosi, but zvaakuita kuti vanhu taakusungwa. Taakuona kuti frustration yavakasevenzesa yokuti manikidza kuenda kuma 1 hectare, vaingozviziva zvavo kuti vanhu vachareacta votimanikidza zvavanoda, vakachivha goal yavo.
Saka motokari dziri kutakura vanhu idzi dzabva kupi?
Motikari dzatumirwa nehurumende kutakura vanhu kubva pana patichienda kuma 20 hectare, kuma 1 hectare. Dzatotumirwa nehurumende, hadzisiri dzamapurisa.
Vari kudzokera kutokwe mukosi ava vari kuregedzwa here vachikwanisa kudzokera kunogara zvakare pamatongo avo?
Zvazvo kungoti chero zvaitika regedzai tibve musituation ino, nokuti situation yacho is no longer conducive. Beta kuti tiende patakanga tiri, chatakaachivha kurasirwa nemidziyo, chatakaachivha kurohwa, chatakaachivha kutambudzwa. Saka regedzai tichidzokera kuno, kuti zvese takatozviwana. Saka tiregai tichidzokera tingotanga upenyu utsva, kana mvura ichizouyawo kutope mukosi kwacho, nokuti zvino mvura yose yakadrainwa, hakuna mvura. Ende misha yava yedu vazhinji vacho hakuna kutombosvika mvura. Saka tiregai tindogara, kana vazogadzirisa vaona kuti vanofanira kuti vatitorewo savanhu kuda votiendesa kunzvimbo yakafanira.